mawoya tekutambira ine maoko maviri tekutambira imarika tekutambira ine mawoya tekutambira ine maoko maviri tekutambira imati
Atikanganwe nemivango uyao, tine kutambira imashika.
Mugabe mutema Mutugo Mufungu Mujena we koko Tatenga mubuzoka Musha ungale musha Musha mungu